mumwe wavarikuratidza mufananidzo yavo vamelvin kushiri vane mufananidzo inoratidza nyonga nyonga vati chinangwa chavo ndechekuti zvemitambo munyika zvishandisiwewo kuudza vatungamiriri venyika zviri kunetsa veruzhinji
kune dzimwe nzvimbo kune dzimwe nyika kunoappreciatewa art as a form of communication art as a form of or as a medium yekutaura kunyange kuna vakuru vatisagoni kutaura navo saka ndakasundwa zvikuru sei nekuda kuti tiratidzewo kuti zvinhu zvatinosangana nazvo matambudziro atikusangana navo pakunoko kunyange vanozoonawo vekumusoro vanokwanisa kuona nemamesaji atokwanisa kuti titaure isusu so this is a medium yatakashandisawo kana ndiri kushandisawo inini as a way of conveying or as a way of exposing machallenges kana kuti machaotic situations atiri kusangana nawo isusu muno munyika medu chakandisunda chikuru sei ndechekuda kuti isusu tivandudze art muzvidzidzo zvedu tivandudzewo art kunyange iko zvino muri kunzwa kune vamwe vari kupusha kuti kuitwe new curriculum tinoda kusvivirawo kuti art iende pamberi isaramba iri kumashure iva vari kuti tiratidzewo kuti no art inokwanisa kudii kuvandudza upenyu hwedu isusu muzimbabwe sevanhu vatema
vajoseph muzamani vane mufananidzo yevanhukadzi vachiita mabasa akasiyana siyana kuti vawane chouviri vamuzamani vati vari kuratidza mufananidzo yemadzimai iyi nepamusana pekuti madzimai ari kuita zvese zvingakwanisika kuti variritire mhuri dzavo
kuoma kweupenyu muzimbabwe zvinhu zvakaomera muhose vanhu vari kupererwa nepfungwa nezvekuita asi ipapo tiri kuona madzimai achiratidza kuti vakasimba vanokwanisa kumira kuriritira mhuri dzavo ati yangu inobudisa kukosha kwemadzimai mukurarama kwedu sevanhu unoona mudzimai achiswera ari pachuru achijuruja majuru zuva rose asi varume vangani vangakwanisa kuita saizvozvo tinoona kuti varume havatoonekwa kana zvinhu zvakaoma kudaro asi madzimai anoshinga wose raripo mazama iri matatu mukupera kwemazama iri matatu tinoona vakwanisa kubata mari inokwanisa kuti vana vavo vaende kuchikoro tinoona madzimai anomukira futi kumusika zuva nezuva vachishungurudzika asi mukushungurudzika umomo vanenge vachitsvaka pundutso yemhuri dzavo varume tisingavavoni tiri kutera zvinhu zvanyaya kuomesesaomesesa madzimai ndi vanomira
mumwe mudzidzi ari kuratidzawo mifananidzo yevatengesi vezvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira vasikana vanotengesa miviri yavo vaarnold chiringa vatiwo muzimbabwe ruzhinji rwuri kurarama nekutengesa vachiringa vati nekuda kwekushayikwa kwemabasa vanhu vanotengesa vawanda kudarika vatengi izvo zviri kupa kuti vatengesi vawane mari shoma zvikuru
vanhu vacho vanenge vachitengeserwa vanenge vari vashoma asi vanhu vaitengesa vanga vakatowandisa nekuda uko ii zviri kungoitikawo munyika kuti mumwe munhu angotsvaga chinoita kuti ararame ungotengesewa kuti ararame saka ndosaka ndaida kuratidzawo kuti vanhu kuti vaonewo kuti ndekumaruvawo kuti zviri kuita se zviri kuvaomerawo mabasa o hakunawo sokuita hapana saka ienda kumunhu wese akungofunga zvekutengesa zvakangosiyana siyana kuti ararame
mifananidzo iyi iri kuratidzwa pasi pedingindira rinoti life as we know it kuratidzira uku kwakavhurwa zviri pamutemo neimwe nyanzvi mune zvekuveza matombo vadominic benura kutaridza uku kunopera nechishanu svondo rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini patricia mudadigwa